Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera mbudzi 13, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndini Jonga kandemiri ndichitepfenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19 ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inodomwa kuve mutevedzeri wasachigaro weKimberley Process iyo inoona nekucherwa pamwe nekutengeswa kwemangoda pasi rose. Vanhu vaviri vanofa neCOVID-19, vamwe 64 kana kuti 64 vachiwanikwa vaine denda iri nezuro. Vana vechikoro 43 kana kuti 43 vakawanikwa vari pakati pevakabatwa vaine chirwere ichi. Vagari vekukariba vanorarama nekutengesa hove kazhinji kune vanenge vachishanyira dhorobha iri vanoti kuoma kweupenyu kwawedzerwa nechirwere cheCOVID-19 uye kwave kupa kuti vanonge svosve nemuromo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti vanhu vaviri vakafa neCOVID-19 uye vamwe vanhu 64 kana kuti 64 vakawanikwa vaine denda iri nezuro wakare. Pavanhu vakawanikwa vaine denda reCOVID-19 ava 43 kana kuti 43 vana vechikoro, 22 vari vemudunhu reManicaland, 14 mudunhu reMasvingo uye vanomwe vari kumateveleland North. Uwandu hwevanhu vafa neCOVID-19 kubva zvayatanga munyika wakasvika pazviuru zvina nemazana matanhatu nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 4696. Uwandu hwevanhu vabatwa nedenda iri kubva zvaratanga gore rapera wakasvika pazviuru zana nemakumi matatu nezvitatu zvine mazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevatatu kana kuti 133,393. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 yekutanga vakanga vasvika pamamiriyoni matatu nezviuru mazana mana nemakumi mana nezviviri zvine mazana mapfumbamwe nemakumi mashanu nevapfumbamwe kana kuti 3,442,959. Vanhu vakanga vabayiwa nhomba yepiri sezvinokurudzirwa vakanga vasvikawo pamamiriyoni maviri nezviuru mazana matanhatu nemakumi masere nezvitanhatu zvine mazana mashanu ane makumi mana nevashanu kana kuti 2,686,545. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana nhomba yekudzivirira COVID-19 panosvika kupera kwegore rino. Inoti iri idanho rekudzivirira kupararira kwedenda iri. Zimbabwe nezuro manheru yakadomwa kuti ive mutevedzeri wasachigaro weWorld Kimberley Process, sangano rinoona nezvekucherwa pamwe nekutengeswa kwemangoda pasi rose zviri pamutemo. Izvi zvakaitika pakupetwa kwemusangano weWorld Kimberley Process waiitirwa kuMoscow, guta guru reRussia, kubva musi wa8 mbudzi kusvika musi wa12 mbudzi. Kudomwa kweZimbabwe kunoreva kuti muna 2022 ndiyo inenge yave mutevedzeri weBotswana, iyo ichange yave iyo sachigaro, uye muna 2023 Zimbabwe ndiyo inenge yave sachigaro. Sangano reKimberley Process riripo kuona kuti mangoda anenge achitengeswa kubva munyika dzakasiyana-siyana ari kucherwa zvisina ropa mukati here, uye kuti mari dziri kuwanikwa kubva mukutengeswa kwemangoda aya hadzisi kushandiswa mukuita zveugandanga. Russia ndiyo sachigaro wesangano iri pari zvino ichiteverwa neBotswana. Vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF mudunhu reBritain, Dr. Simba Mavhaza, vanoti kudomwa kweZimbabwe kuti itore chigaro ichi chiratidzo chekuti pasi rose rine chivimbo nehurumende yeZimbabwe uye mashoko ekuti Zimbabwe yaitengesa mangoda eEuropa aive manyepo.
Tiri kuti isu chidanho chakatorwa ichi chidanho chakanakisa zvikuru kuZimbabwe. Chinoratidza pasi rese kuti guva raitaurwa nevazhinji kusanganisira zvizvarwa zveZimbabwe zvakaita savana vaguhu vaitiwo Zimbabwe iri kutengesa ngoda yeEuropa zvaratidza kuti aiva manyepo anga akangogadzirira kusvibisa zita reZimbabwe. Hazvingaitiki kuti nyika idzi itungamiriri sangano rinoona nezvekutengeswa kwengoda mupasi rese kana iyo ine ngoda dzisingabvumirwi kana dzisingadivi kana kuti dzinowanikwa neEuropa sematauriro aiita vazhinji. Saka pamusoro paizvozvo tinoti isusu zvinhu zvinokosha zvakanaka zvinofadza uyezve Zimbabwe yaratidza kuti ngoda yayo yakakosha zvikuru kana kuti ine udzamu hukuru kana tichitarisa nedzimwe ngoda dzedzimwe nyika.
Vamwe vanogona kuti aiwaka Zimbabwe yadumwawo nevamwe vanenge vaine ropa mumaoko vachiita kuti inge ichitora chigaro ichocho. Munoti
pane dambudziko rekuti kune vazhinji vanongoshora vakangogadzirira kushora. Kana tiri kutaura panyaya yekudoma, adoma hazvingomirira pane adoma ega, kune anodoma vamwe vese vazobvumirana. Saka kana ukadomwa neane ropa mumaoko vogezwa nevasina ropa zvinoreva kuti zvaita zvakanaka. Saka hapana dambudziko. Saka nyaya yekunzi dzimwe nzenguva vanhu vadoma Zimbabwe vanhu vane ropa mumaoko, chekutanga havana ropa mumaoko, chechipiri hapana umbo hwekuti vane ropa mumaoko, chechitatu hapana kana tinoratidza kuti vadoma Zimbabwe vanhu vane maoko akasviba.
Tichitarisawo nzvimbo dzinocherwa mangoda zvakaita sekwana Chiyadzwa, tiri kutoona kuti iye zvino kune vanhu vanga vatori kumira pamberi pematare mushure mekunge vasungwa vachiratidzira pakambani iri kuchera mangoda ikoko ichinzi haibata zvakanaka vagari vaikoko. Hadzisi dzimwe nyaya here dzinenge ichizotariswawo dzichisvibisa Zimbabwe?
Pane zvatinofanira kutarisa muupenyu hwevanhu vese, chinhu chinonzi shanduko chinhu chakaoma, hachingogamuchirwa nekukasika. Saka vanhu vari munzvimbo dziri kucherwa ngoda havasi kunzwisisa kuti kana vanhu vaizochera ngoda hazvireve kuti mese makuwana mabasa, hazvireve kuti mese muchagara magara amanga makaita.
Vanga vari vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yeZANU PF mudunhu reBritain, Dr. Simba Mavhaza vari parunhare kwakare kuBritain neStudio 7. Tabatawo mukuru wesangano reCenter for Natural Resource Governance iro rinokurudzira kuchengetedzwa kwezviwanikwa vafarai maguhu. Ava vanoti kudomwa kweZimbabwe hakuna zvikuru zvakunoreva sezvo pasina sarudzo dzinoitwa kumisangano yakadai, asi kuti nyika ndiyo inotokumbira kuti inodawo chigaro.
Kusarudzwa kwacho kunongobva pakuti any country yanonzi maparticipants nyika dzinenge dziri muKimberley process inokwanisa kukumbira kuti tiri kukumbira kuti tive mutevedzeri vasachigaro mugore rakati. Kana pakasava neanopikisa ndozvinobva zvatongovapo. Saka Zimbabwe yakakumbira kuti inge iri mutevedzeri weBotswana muna 2022. Haasi maelections, hakuna mavotes. Kimberley process haiiti zvimavotima sezviri kuripotwa mustate media. Kimberley process inoshanda kuburikidza nekubvumirana vanhu vanoita hurukuru. Kana pakaita nyika mbiri dzinenge dziri kuti toda kuva mutevedzeri vasachigaro muna 2022, Kimberley process inokwanisa kuva tigarai pasi muri vaviri mutaurirane.
Iko kupinda kweZimbabwe kuti inge iri mutevedzeri wasachigaro kunorevei tichitarisa nyaya dzekodzero dzevanhu muZimbabwe? Nokuti tinonzwa vamwe vachichema kuti vanhu vari kutyorerwa kodzero dzavo muZimbabwe.
Meeting yeKimberley process ndeyemadiamonds. Havanei nezvematongerwo enyika, havanei nezvakawanda. Saka chiro pakanzi paitika dambudziko rekutyorwa kwekodzero dzevanhu hazvinyanyi kukanganisa basa reusachigaro hweZimbabwe kuKimberley process. Asi dambudziko ringangoitika nderekuti gore richatora usachigaro Zimbabwe muna 2023 igore resarudzo munyika medu. Zvoreva izvo kuti Sarudzo idzodzo dzinofanira kuitwa murunyararo nekuti pakava nemhirizhonga Kimberley process ichakwanisa kutyika kuti madelegates vakauya kuZimbabwe kuri kubuda mareports ekuti kana kuti vanhu vari kupondana nekuda kwezvematongerwo enyika vanhu vanenge vaakutya kuuya kuti vanogona kubatanidzirwa mumhirizhonga dzinenge dzichiitika munyika saka ndopane dambudziko guru ipapo saka dzikaitwawo murunyararo hapana dambudziko riripo
ko kugunun'una kuri kuitwa nevari kwachiyadzwa kuri kucherwa mangoda havatarisiwo here izvozvo vekimberley process
Kimberley process ndeyebusiness ndeyekutenga nekutengeserana madiamonds saka chavari kuvinga chete madiamonds kana achiwapa profit that's good zvimwe zvese izvi havana kana nebasa nazvo chavanenge vachida ndechekutarisa kuti vane mikana here yekuti vava nemadiamonds anenge akachipawo uye aine uwandu uye aine quality yakanaka ndo chete chinhu chavari kuda munomu zvekuzoti ndiani ari kutonga kana kuti zvakadini havanei nazvo zvese izvi
mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunhare kwamutare nestudio 7 vagari vekukariba vanorarama nekutengesa hove kazhinji kune vanenge vachishanyira dhorobha iri vanoti kuoma kwoupenyu kwawedzerwa nechirwere checovid-19 kwave kupa kuti vanonge svosve nemuromo nunurai jena anotipa nyaya inotevera
pakava padhamu rekariba kutanga muna 1955 ndiro raiva dhamu rakakurisa pasi rose rakagadzirwa nevanhu asi iko zvino kwave nemamwe makuru kune dzimwe nyika kunyange ari mashoma dhamu iri riri pakati pezimbabwe nezambia kunze kwegwenya remagetsi kariba inozivikanwawo senzvimbo yekutandarira kune vanofarira zvekutambira mumvura nekuona mhuka vamwe vanoshanyirawo nzvimbo iyi kuzoona mitambo yenhabvu pakati pechikwata chezpc kariba nezvimwe zvikwata zviri mupremier soccer league vanhu vemunharaunda iyi kwemakore akawanda vanga vachiwana cheuviri kubva kuvashanyi nekutengesa hove kumiswa kwange kwaitwa mitambo yenhabvu nekuda kwechirwere checovid-19 kwakabva kwaita kuti bhizinisi rinyanye kudzikira vagari vanga vofara pakatanga mitambo yenhabvu svondo rapera asi vasangana nerimwe dambudziko sezvo vatsigiri venhabvu vave kuramwa kupinda mumitambo yepsl vachiti mari iri kubhadhariswa yakawandisa vamenad mhere avo vanorarama nekutengesa hove muguta rekariba vanoti vaitarisira kutengesa hove dzakawanda sezvavaisimboita makore apera paiuya zvikwata zvenhabvu zvakaita secape united dynamos highlanders nefc platinum asi vanoti izvi zvave zviroto sezvo vatsigiri vasiri kuda kubhadhara madhora gume kuamerica
zvafananiswa kugemu rekambani hapana mari yataita bhozi faindi kuti vanhu havasikuwe bhozi vanhu zvakafanira kepti itimhombe saka painouya mamwe zuva yese toita mari vatapa pasina vanhu iyeye kuoma kwezvinhu bhozi masapotes anokuwe saka one bhore racho rakudhura kuti ma$10 saka kuti munhu azouya kuti $10 zvakatooma ifirst time usatomboita sezvaita nhasi
izvi zvinotsigirwa nemumwe mutengesi wematemba vaclemio sambo vasambo avo vanotengesa hove dzavanobata kunzvimbo yecharara vanoti kutengwa kwehove kwanga kwadzikira zvikuru nekuda kwechirwere checovid-19 sezvo vanhu vanga vonzi vagare mudzimba
considering people we are just awakening from the COVID-19 thing everyone has been greatly affected unonosiya $10 kwekuri then kumba huna muri wemavhechi kana madomasi saka tirikuti kudii
panyaya yekukwidzwa kwemari yekupinda munhandare kunoona bhora sachigaro wekariba resident association vasemha wavo vanoti vakawirira nevagari kuti havasi kuzoenda kunoona bhora kusvikira mari idzi dzadzikiswa kusvika pamadhora matatu ekuamerica
vagari vemukariba vakaita boycott kunoona mutambo wenhabvu waitambwa kunyamunga stadium waya uri pakati pez ZPC Karipa versus Capes United. Anova matambo ya tega rukuona chibadariswa ma $2 ma $5 iko zine izi PSL yakauya nekutiko yakubadarisa vanhu $10.
Chikwata cheCapes United icho chakatamba neZPC Kariba nemugovera zvikaita mangange 0-0. Hatina kufamba nevatsigiri vacho vakawanda sezvavaimboita zvekuzadza mabhazi maviri kana matatu. Izvi zvakakanganisa bhizinisi revanotengesa hove ava. Hatina kukwanisa kunzwa divi rePSL kuti vachadzikisa here mari dzekupinda kunoona bhora nekuda kwekuchema-chema kuri kuita vatsigiri venhabvu vakawanda, sezvo mutauriri wegungano iri Muzvare Kudzaibare vanga vasingadaviri nhare mbozha yavo. Ndakamirira Studio 7 kuKariba, ndini Nunurai Jena.
Yashika nguya kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mauto maviri eUganda People's Defence Force ari kushanda ari pasi peAfrican Union Mission in Somalia kana kuti AMISOM atongerwa rufu, uye vamwe vatatu vakatongerwa makore makumi matatu nemapfumbamwe vari mujeri muchiri mekuwanikwa vaine mhosva yekufa kwevanhuwo zvavo. Dare remauto eUganda ragara muMogadishu rawana mauto maviri aya aine mhosva yekuuraya vachiziva vanhuwo zvavo pedyo nemusha weGoliwen uri mudunhu reLower Shabelle muSomalia muna Nyamavhuvhu gore rino, vamwe vatatu vachitongerwawo kuve nechekuita nemhosva iyi. Mutongi wedare muLos Angeles muAmerica anunura muimbi Britney Spears kubva kumutongo wedare wakanga wakatara kuti upenyu hwake pamwe nemari dzake zvinge zvichitariswa nemumwe munhu kwemakore angada kusvika 14. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo chamunopiwa naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Midza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tichange tiine hurukuro nemumwe mudzimai akawanikwa iye achitanga bato rake rezvematongerwo enyika riri bato rinopikisa. Turi kuenderera mberi nehurukuro yamakanzwa paStudio 7 neZuro Maneru.
Internet wa Manyara Irene Menziwa and zitare pati yangu rinonzi Freedom of Rights Under Sovereign, which stands for us. Ndichitanga kupinda mupolitics ndakambomira mira kumiriko makungwa uku ndichimirira ma communities, disability communities, ma issues avo ema communities so that they can be represented ku political world, like in parliament as well, could she critica what are my issues, especially disability community in the mental health sector. I was raising awareness in mental health. If it's like, you know, a taboo to say you've got mental health and people shun you or you shun people away or things like that. Those who shall katanga na zizuzu, dogzo pet surrenders on go pinda mu politics party, don't zere and katanga na yo.
Mangamuriku miri makungwa kupi uye shemuruku tambiru sei momo muZimbabwe semudzimai.
Andiri ku United Kingdom ndokwanda andiri andichiri kungoita back and forth. Ndiri muno ne ku England kwacho ndichingotarisa ma business andinawo ku England, but mainly I'll be based here. Ndichangotanga kupinda muno it's just a lot of say, especially kuvanhu vechikadzi kuti munacha munoziva mupolitics umu iri yevarume, saka was just the first welcome, if I can say it that way, that I got. You will not go anywhere. You will never be heard. And so many things. I go to school. I'm going to say, and this is where we are heading, and this is my my way forward, and things like that. So rather than people looking at and not looking at Kundirumukazi or something that's very difficult for a lot of Zimbabweans to do, they look at you as a woman first, you know, before your career. So if they could do it the other way around, I'm sure we can change the country for the better. Sandosha ndakangotaura kuti ndakangotaswa semunhu wemukadzi ndichitaswa kunzi hai chicha ungaite zvizva ungazive, but it was more on my personal life rather than my professional life.
Vamwe vanotiwo mapato anopikisa anyanya kuwanda aya munyika anokwanisa kuzopatsanura mavhoti pachaitwa sarudzo dza 2023. Imi munoti
and ichocho ichokwadi, because the more parties there are, then the more we divide, you know, the votes that are amongst us. So zvinhu zvekuti ndinotoziva izvo zvekuti chinhu chinokwanisa kutadzisa kuti I think proper democracy ite reachable nemaparties mamwe akatanga kare naizvozvo, but ndichingotarisawo kuti kutambudzika kuri kuita mapata acho akudhara akafumwa karaya ndo zvakandipa kuti zvindisumudzire kuti let there be a voice, let there be an opposition party. As you can see, I think division yakataitwa kudhara iyoyo, I think it was there before me. Saka division yakaitwa nema opposition parties amunoziva ari very very strong, vakaita savana MDC yavo. Zvakatoradza kare kuti there's never going to be a win for any opposition party with the current situation. Saka ndozvo zvakasumudzira isu vanhu vechikadzi tichiona kuti aiwa zvika mamirira zvakaita kudai. So division yacho itoripo, whether I'm coming in or not, that division you got to define kuti is there going to be a win for an opposition party or not. Mm-hmm. And of which, if you look at it, it isn't going to be a win as long as that division is there. So in it, we undergo and in a territory, I think it's a good unity for all. Zingati Batsire Jaizo. Campaign yangu is a change mindset campaign. That's the name of my campaign. This ngatere se kuti party ipi urukuva kupi. I think in chiti inditesa kuti a globalization of minds. Chiuya ne politics angu ziri more policy orientated, not personalized orientated. But if we carry on chukuti rukweta noisy, we are fighting for leadership. Apana rukuya ne ma policies ari a solution orientated. Zvungoto rukunzi tativa ita mafuzi zizi, division zaitwa, tatuka na, you know, personifying, you know, politics. I don't think it's helping Zimbabwe.
Aiwa, nguva yedu ndiyo ya ita shanje. Imi ndini marvelous in plan. Nganyehuye ndiri mu Washington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu kana kuti our lives. Nhasi tiri kutarisa nezvemoto unonzi wanga uchipisa midziyo nedzimba pane mumwe musha kwamusami kwamurehwa kwemasvondo akati kuti adarika. Kunyanga hazvo n'anga nemaprofita vakasiyana siyana vakaenda pamusha uyu vachiedza kudzimura moto uyu uye kubatsira mhuri iyi. N'anga nemaprofita ava vaibata zvakasiyana siyana pamusha apa zvinosanganisira nyoka. Zvavaiti ndizvo zviri kukonzera moto uyu, asi moto hauna kumira. Vamwe vanoti havatendi kuti kune masaramusa akadaro angaitika, vamwe vachiti hakuna uroyi. Chii chingadai chiri kuitika? Muhurukuro yedu tabata zvakare mutungamiri wesangano revarapi vechivanhu reZinata, sekuru George Kandiero, ava vanotanga nekutsanangura kuti uroyi huriko zvechokwadi. Kune musha kwamusami kukucross wanga uchinzi uri kungobvira wega moto mbatya nemidziyo zvichitsva. Imi seZinata zvii zvamunotaurawo pamusoro pechiitiko ichi?
Zvinhu zvakadaro tinosangana nazvo zvakawanda chaizvo. Ndine nyaya dzakati wandei dzemoto idzodzi dzemba dzinongotsva zvisinganzwi chisvika kuti moto wacho watangwa nei. Kunoya weforensics vaya vachizotaura kuti aiwa isu hapana tati tiri kuona kukonzesa moto. Mungu kana makangu mire ipapo moto ya utungu tanga. Chalunga ngutawa inini chaka miru ya zinata ndije kuti urui uri ipo. Kasa mbwete zukufuri rana kana kunyebira na kuti. Tunama saka na wati zishua roe hakuna urui uri ipo. Wanawano shirikitu. Saka aninga zi angu pane iwe ya mungu kutawa in particular kuti. Chaka kukonzesa chii asikune wanawano shirikitu. Ini kune wanu wekuti usazungu story lightly kuti uwa mnaka kuti usazuona kana kuti tineta zwakati waliko zishu wanoto zita.
Kune wanga wachitio ko tirukuona zinata yaka nyarara panya ya zimoto izi. Tirukuona mapostori ndo harukunza haruku manya manya ikoko hapana o zirikuit kwa nisanga nurenyu.
Sorry, mimi ya isa ndatutanga utu ingoni. Nungona zunaiti kandizu kutu kukanzu kwa itika nyaya ya kati. Nga zimzi wari ziwe mba ilikuchwa. Kana kuti wakuru edu ni imo umoto wa yaku zinata. Nuti mnona iso three association. Ya kato umbwa ni act of parliament. Ina kodi suwe ni act of parliament. Atingo kambiri ili zinu. Chukutwa kambiri. Aywa. Chinomisa ya mwizi. Au ya kuti. Aywa. Ndilipuka urubatiru mwizu wakati. Tozi ya kuti tinenya mzi A, B, C, D. Ino kuna kuita basa. Tumumpa unu itabasa.
Imwe nyaya sekuru inyaya ze maricho wa Omeda. Kana kuuraiwa kwevanhu zvikuru vana mukuchekereswa tinoona kuti nyaya idzo dzinenge dzanga dzichisimuka mazuva apera muZimbabwe zvii zvamungataurawo sezinati
maricho omedzi nemaricho killings aya ndine statement yandinogara ndichingotaura chinonetsa ndechekuti kazhinji kati unonzwa kuti inanga asi ndinozobvunza even kumapurisa chaiko nofunga ndakambovabvunza last time kuti chandinenge ndichida izare n'anga inenge yanzi njiyo yacho yaita zvinhu zvakadai izvi nekuti isusu hatitofariwo izita revara rinenge richikanganisika tinenge tisinga izvinhu zvakadaro zvinokanganisa zita revarapi wari kubatira ruzhinji rweZimbabwe saka kazhinji kacho munozoona nyaya dzinobuda idzi dzinenge dzine vanhu veukama mukati uye pane anenge ataura kuti ava mukatsvaga zvakati tinogona kuita mari zvakati vasiri kutoziva kuti zvavari kuita zvacho ndogara kubvunza izvozvo izvo kuti taringanga minuti rinozopinda papi ipapapa asi kazhinji munoona ukama ndo anonzi mahorayavanoaa ane mabhodi pasi akati azoone painawo and so on tine vanhu vanonzi vanoenda nemisoro hamene kunana south africa uko muno handisati ndaona murapi akambobatwa anoita zvinhu izvozvo and sezinata kuna mambonzwa ndakara zvecode of conduct tinongoyambira vese vanoenda kunobatsirwa webva kumaucho kana iko kun'anga kuti ukaona wakunzi uya neropa zvakuenda kuropa kana kumabhodi pasi kana chii isusu tine maofices edu nemahotline numbers yekuti kana kumapurisa chaiko endai munotaura nekuti hakusisi kuchaka pa kunenge kwaakuitwa zvinhu zvisiri pamutemo zvinhu zvakashata ende kazhinji kacho kuti ropa uzoriwani kunge paine munhu atokwatwa.
Ko panyayawo dzen'anga kana kuti maprofita kana dzimwe nhengo dzezinata vanenge vachiti kandemiri akaendawo nokumbira achiti ndiri kudawo mushonga wekupfuma wopiwa izvi zvinozonzi udeure ropa zvii zvamungataurawo?
Ndo zvakangofanana nezvandaichabva kutaura izvozvizvi kuti mukaona makutaura zvinhu zvakadaro kunonzi kuromba hakusi kurapa zvinhu tu zvakasiyana munhu aroda kubudirira mune chokwadi une mudzimo wako une kushava kwaunoita tine vanhu variko vanogadzira kuti aiwa kana ringave bhizinisi rinoda kuti riendere mberi pane magadzirwo azvinoitwa zvakachena zvisina ropa mukati saka ava vanoita zvekurombesa nekudi ini ndinotoona kuti maauthorities kazhinji ndinoona vamwe kunana Facebook muchichi vachitaura pachena kuti ndinorombesa ndinozodai vanhu ivava itenge ngavambosungwe.
Aiwa tinotenda zvikuru sekuru kandiye rine kuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chenu.
Aiwa tatendawo nesu.
Sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Zimbabwe inodomwa kuve mutevedzeri wasachigaro weKimberley Process iyo inoona kuti kucherwa pamwe nekutengeswa kwemangoda pasi rose kuri kuitwa kuchiteverwa mitemo yakatarwa here. Vanhu vaviri vanofa necovid-19 vamwe makumi matanhatu nevana vachiwanikwa vaine denda iri makumi mana nevatatu vavo vari vana vechikoro. Vagari vekukaribha vanorarama nekutengesa hove kazhinji kunenge vachishanyira dhorobha iri vanoti kuoma kweupenyu kwawedzerwa nedenda recovid-19 kwave kupa kuti vanonge svosve nemuromo. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha dzitumirei kustudio7@voanews.com. munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri.
Soko isika tisenda bakufu.